ndinoona risiri danho rakajekera economy. I think company yakaita sespa kubuda kwayo muno kune kuchiratidzawo kuvamwe kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mupfumi weZimbabwe. Ndofunga vava kutyawo mabond notes. Asi kana mucharangarira mucharangarira kuti mavhiki apera vakuru veDelta vaitotaura kuti vari kunetsikana nekuita foreign settlements avo kubhadhara vanhu vane zvikwereti navo vekunze kuburikidza nekunetsa kuri kuita mari munomu. Saka danho iri ratorwa nespa kungodawo kuti vasazoita matambudziko kana vanhu vaakuzo tadza kuwana mari yekutenga nayo.
Izvi zvinosiya papi vana muzvina bhizimusi vemuZimbabwe vari kudyidzana nespa?
Zvinovasiya pakaoma, nekuti zvazvaakureva ndezvekuti chekutanga kana vanga vambori nemukana wekuti vanotora vachizobhadhara zvinhu kupera kwemwedzi, mukana iwowo unenge wavharika, zvichireva kuti vanenge vakufanira kunge vane mari. Chechipiri, kana vari vanhu vanga vasingawani mari yakawanda yekuzonohodha nayo, zvichavaomera. Chechitatu, zvinoreva kuti vanenge vakurohwawo statutory instrument 64 yakaunzwa navabima yekuunzwa kwezvinhu mukati menyika. Saka zvichaomera vanhu vasara vane zvitoro zvine mazita ekuti spa muZimbabwe.
Hurumende mungaona iine matanho aingatorawo here kugadzirisa zvinhu zvakadai, tichiona kuti spa ndo imwe yemasupermarket anga akabatawo nyika pamwe nekuwanisa vanhu mabasa.
Mukuona kwangu handiioni ine chinja inokwanisa kuti iite chiripo ripotyo, nekuti hurumende yachona zvekuita inozviziva. Asi ihurumende isina tarisiro yekuteerera avo vanenge vachivaudza zvinhu zvavanenge vasingadi kuunzwa.